Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatatu vanokuvara mukurwisana pakati pemapurisa ekanzuru nevanotengesera mumigwagwa muguta reBulawayo. Zimbabwe yokurudzirwa kuita sarudzo dzakachena kuti ikwanise kuumba upfumi hunopa kuti ikwanise kubhadhara zvikwerete. Zvimwe zvikoro matunhu akawanda zvonzi zvivharwe nekuda kwemafashamu emvura ari kutarisirwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anyora padande mutande ravo reTwitter kuti vanhu vatatu vakuvara mushure mekunge vapfurwa nepfuti nemapurisa ekanzuro reBulawayo achishandisa mabara erabha. Izvi zvinotevera kurwisana kwaitika muguta iri muna 5th Avenue pakati pemapurisa ekanzuro nevanotengesera mumigwagwa. Kanzuro yeBulawayo inoti iri kuda kubvisa vamwe vanotengesera mumigwagwa nekuti havana maresinesi. Mapurisa ekanzuru iyi afumobata jongwe muromo kuenda mudhorobha asi mhirizhonga yaitika yazopa kuti ZRP itumire mapurisa anga akapakatira mboma nepfuti. Vaimbova mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoakim Chisano vanoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye kutevedzera zvairi kukurudzirwa kuita nevakaikweretesa mari iyo tatarika kubhadhara. VaChisano vataura mashoko aya pamusangano weZimbabwe nemasangano nenyika dzaine zvikwerete nazvo Structured Dialogue Platform on Arrears Clearance and Debt Resolution waitirwa muHarare nhasi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaChisano vati hurumende inofanira kuzvipira nekuvimbika panhaurirano idzi kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo.
It was underscored that four development partners.
Nyika iyi inokoshesa nyaya yeproperty rights chengetedzwa kwemabhizimisi azi pamwe nekuti vanhu vazi vakwanise kuburitsa
Vatiwo zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzakachena zvinopa kuti upfumi husimuke.
They should stay away from violence.
Ngavasiyane nemhirizhonga vasarudze mutungamiri wavo murunyararo kwete kushandiswa nevamwe vanhu.
Vaendera mberi vachiti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo pamwe nekuzvidzana nedzimwe nyika vachiti yakarasikirwa kwemakore makumaviri apfuura nekuda kwezvirango zvayakatemerwa nedzimwe nyika dzekumavirira. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Agnumwe Adesina avo vakadomwa pamwe navachisano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatungamirire urongwa hweZimbabwe wekuona kuti ingabhadhara sei zvikwereti. VaAdesina vanoti
as well as the implementation of the Montlante Commission of Inquiry and compensation of
the pamwe nekuita zvayakanzi iite nekomishen yavamushande zvekuripa vanhu vakaurawo.
Vatiwo hurumende inofanira kuripa varimi vechichena vakatorerwa minda sezvayakavimbisa muchirongwa cheglobal compensation deed pamwene kuripa vaya vakatorerwa mapurizi ainge akachengetezwa pasi pezvibvumirano zveZimbabwe nedzimwe nyika. Vachisano navadesina vati chimwe chikuru chakabuda pamisangano yavakaita nenyika nemasangano akakweretwa neZimbabwe inyaya yekuti hurumende yeZimbabwe haivimbike uye ine tsika yekusatevedza zvibvumirano zvainenge yaita. Asi vati zviri pachena kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kunyika idzi. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vakazvipira kubhadhara zvikwereti vachivimbisawo sarudzo dzisina mutauro.
Zimbabwe will conduct free and fair elections.
Pese pandinosangana nevamiriri vedzimwe nyika vanondibvunza kuti sarudzo dzinenge dzakajeka here, hongu dzinenge dzakajeka uye ndozvadzagara zviri.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe iri kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Human rights concerns are being addressed in line with the country's laws and international conventions.
Nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kugadziriswa pachishandiswa bumbiro redu nezvibvumirano zvatakaita nedzimwe nyika, uyewo nyaya dzemapipa dziri kugadziriswa nebazi rekutyidzana nedzimwe nyika.
Mabato anopikisa anogara kupomera vamunangagwa nehurumende yavo mhosva yekukonzera mhirizhonga nekubira sarudzo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaSimon Hove vaudza Studio 7 kuti zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti vamunangagwa nehurumende yavo vazadzikise zviri kukurudzirwa izvi.
Maonero angu ndeyekuti kugarira guyo sembwa hapana chinobuda. Chakanaka hacho ndechekuti pari kutaurirano.
Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development Mai Janet Shaw vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurukuro dzakadai dziitwe pachekerere.
Saka ichocho ndicho chinhu chatinetsa zvikuru, taifunga kuti tiri kuda kuti tinge tichibudirana pachena patiri kutaura nyaya dzekupedza zvikwereti zvedu, nyaya dzekuwana mhinduro kune zvose zviri kutinetsa.
Zimbabwe ine chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri kusanganisira mari inowedzerwa pazvikwereti kana kuti arias inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti $6 billion. Zimbabwe ine zvikwereti kumasangano akaita seIMF, World Bank nenyika gumi nenomwe dziri musangano reParis Club. Vose ava vapinda mumusangano wanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vanoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka rinogona kupera kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nezvenyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika kunyanya nevechidiki, mutungamiriri webato reCitizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vati kusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika ndokukonzera kuti dambudziko iri rienderere mberi, vachivimbisa kuti vakatungamirira nyika vanogona kupedza dambudziko rekupinda kwezvinodhaka munyika.
Madrugs ndo atonetsa, asi zvinokonzerwa nekuti hurumende inenge ichitendedza kuti paite mwena nemwezva nemburyo inopinda nemadrugs iwayo. Kana tapinda isu, aiwa, ukanga uchiunza madrugs anokanganisa vana imhosva.
Vachipawo pfungwa dzavo, mutungamiriri wemovement for democratic change MDCT vaDouglas Monzora vati kugadzirisa dambudziko iri bato ravo rikatonga richatora matanho anotevera.
Aonekwa achitengesa madrugs anopuhwa mutongo wakaomarara. Chechipiri, isusu kana tapinda muhurumende tiri kuda kuti nyika dzine mari dzadzo dziuye kuzoinvesta muZimbabwe. Vemakambani vekunze vauye vofoma makambani avo, vogadzira mafekitari, vooperata migodhi masupermarket, vana vedu vona mabasa.
Mutungamiriri wedemocratic party Dr. Urayai Zembe vane pfungwa dzimwewo dzekuti kushungurudzika kuri kuita vechidiki nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndo zviri kuvasunda kuti vashandise zvinodhaka.
Vakuda kuti kuti mabasa avurike kuitira kuti zero diki riwane chokuita chokurarama uyezve zvakuda kuti pachiitawo mapazi ediro utano achiinda achishambadza zvakanyanya kuti zvinenge zvichiparadza upenyu hwavanhu kana zivo yavo ichigara yakangodhakwa nguva nenguva
mutauriri webato renational constitutional assembly vamadhoc chivasa vatiwo vakatonga nyika vachaona kuti vechidiki vawanzwa mabasa pamwe nekushandisa mutemo zvakaenzana kuona kuti vanotengesa zvinodhakwa vasungwa
tichange tichimekashuwa kuti munyika mune mabasa akakwana kune vechidiki bato yensekata hurumende tinozenge tichitowa nemutemo unenge wakangofanana kuti hazvinei nekuti ndiwani kana ukange wabatwa uchinge uchiita zvemadrugs izvozvo unofanira kungosangana nemutongo wako
mutauriri wezimbabwe african people's union sapo vamusongerwa lhovhu vaudza studio 7 kuti kushandiswa kwezvinodhaka idambudziko guru munyika
idambudziko rinokonzerwa zvikuru nekuti hurumende haisi kupa vana mabasa
asi mutungamiriri welabor economist african democrats Mozhare Linda Masarira vapa pfungwa dzakasiyana vachiti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika harinei neurombo huri munyika
vana vanosiyiwa vachiona mafirimu ekunana America vanhu vanenge vachitora zvinodhaka zvakadaro zvichiita sekunge zvinhu zvichene zvinhu zvinogona kungogarika nazvo influence yavari kuwana mukati memafirimu yayo ndoiri kuvakanganisa
mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataura kulupane nemusi wechipiri pazuva revechidiki kuti hurumende yavo ichavandudza mutemo kuti vanoshandisa zvinodhaka vakandwe mumajeri kwenguva yakareba mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu negumi nevasere kana kuti 2618 kubva zvatanga chirongwa chinonzi no to dangerous drugs and illicit substances ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, avari kushanya kuNamibia pari zvino vasati vaenda kuKenya, vaitirwa mabiko nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob nemudzimai vavo. Papera mabiko aya vaGeingob naAmai Biden vasanganawo zvakare nemasangano akazvimirira oga vakaziya nyaya dzekodzero dzemadzimai dzevechidiki uye nyaya yechikafu kana kuti food security. Amai Biden vataurawo zvakare pamusoro pezvirongwa zvinokwanisa kuunza kudyidzana pakati peAmerica neNamibia nerutsigiro ruchapiwa nyika iyi neAmerica. Mangwana, amai Biden vari kutarisirwa kusangana nevechidiki vachizeya nyaya yeutongi hwejekerere. Kushanya kwaamai Biden kunotevera vimbiso yakaitwa navaBiden kumusangano weUS Africa Leadership Summit gore rapera kuti hurumende yavo ichange ichisembaradza ukama hwayo neAfrica gore rino. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzemadzimai amai Fortunate Hove vanoti kushanya kwaamai Biden kuAfrica kunokudzwa sezvo kuchaunza pundutso pamusoro pezvimwe zvipingaidzo zvinotarisirwa nekusangana nemadzimai pamwe nevechidiki vemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaiitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naamai Hove.
Ndinoona hangu kushanya kwaamai Jill Biden kwakanaka kuti kuti muzive kuti kana mtisangana nedambudziko pane mumwe anoonawo kuti azvishuwa iri ijambwa rakatarisana nevanhu uye tingabatsire sei asi hatingotumiri 2 cents tinotanga tanoona kuti dambudziko racho rakamira sei hongu pane zvimwe zvinogona kunge zviripowo zvinenge zvichivasunda kuti vaende asi kuti titarise kutizvo vari kutarisa nyaya yenzara nokushanduka kwaita mamiriro ekunze ari kukonzera kuti mvura isanaye zvakanaka munzvimbo dzemuAfrica
tinoona kuti pari zvino amai Jill Biden vari muNamibia uko vachasangana nemutungamiri wenyika iyi uyezve nemasangano anoshandira ega munoona misangano yavachaita ichizobatsira sei nyanya madzimai emuAfrica
ndinotarisira kuti dambudziko rakadaro rinerotangasatarisana nemudzimai anoita sei nevana kuti vadye chikafu uye anoita sei kuti vana vanwe mvura yakachena saka naizvozvo tinechitarisira kuti vabva kushanya kudai pamwe matano angatorwa ekuti zvinhu zvigadziriswe nokuti hakuna hako anogona kugadzisa mamiriro okunze nokuti iro isimba ramusiki asi kuti kubatsira kuti vanhu vasanyanya kuremerwa nematambudziko akadaro.
Tinoona kuti panguwa iyo amai Jill Biden vari kushanya kuNamibia kuAfrica uyezve vachaenda kuKenya. Imo muno muAmerica muri kurangarirwa mwedzi wevanhu vatema kana kuti Black History Month. Ikoko kuCalifornia muri kuita sei sezvizvarwa zveZimbabwe?
Isu kuno kuCalifornia kuRiverside takaungana woti chicherechedza Black History Month. Apanga uri mutambo wainakidza. Tanga tine mipikicha yairatidza zvakaitwa nevanhu vatema vakabudirira vakashanya mabasa akasiyana siyana kusanganidzira na President Obama na Kamala Harris nevamwewo vakabatsira kune zvokusimuka kwedzidzo nezvinhu zvakasiyana siyana munyika sana Booker T. Washington nokucherechedza vanhu vakasiyana siyana vakaita mabasa makuru anoremekedzeka munoronde vatema muno muAmerica.
Vanga wari nyanzvi munyaya dzekodzero dzemadzimai amai Fortunate Hove vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuCalifornia muno muAmerica. Bazi redzidzo riri kukurudzira kuti zvimwe zvikoro zvimbovharwa nekuda kwemafashamo emvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Tropical Cyclone Freddy yatanga kurova dzimwe nzvimbo ichibva kuMozambique. Zvikoro zvanzi zvimbovharwa zviri kuManicaland, Masvingo, Matabeleland South, zvikuru kuMugano neMasvingo, Mashonaland East, Mashonaland Central neHarare nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Vamwe vagari vekugoromonzi mudunhu reMashonaland East vanoti havasi kufara neurongwa hwekanzuru yavo hwekuda kuvabvisa mumisha yavo kuti pavakwe dzimba. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nebazi rezvemitemo nevagari venharaunda iyi parakaparura urongwa hwekuenda kumaruwa richidzidzisa vanhu nezvekodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano uyu nezuro mumwe mugari wemubhuku rekwaya Felem Ward 16 kugoromonzi muzvare Catherine Mutizwa vakati havasi kufara neurongwa uhu sezvo kanzuro yegoromonzi yave kubhadharisa mafaindi ekugara kwavanga vachiita muruwa urwu.
Pane nyaya dzemapenauti dzekutaurwa kunzi mapenauti ma1500 panenge pakazoiswa imwe tsamba futi yakanyorwa kunzi after 3 months kwati kubva muna February vane balansi inenge yakasara lese i1000 haicha zvoitwa neinterbank yakungonzi i1001:1 nedollar neengrid neRTGS. Ndofunga mari iyoyo manje mawanikira ainoita ndo anonetsa kuno kumusha mairira nekuti tairarama nekurima minda yedu iyoyo imwe yakagara yanga yatotorwa kudhara. Saka mawanira takuta mari akuchasi akunetsa munzvimbo ine yeGoromonzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemugoromonzi resimukai Rural Residence Trust vamasimba manyanya vanoti kanzuru iri kudzinga vanhu vairi kuti havasi vemunharaunda yavo asi vagara vari munzvimbo iyi kwemakore akawanda.
Goromonzi Rural District Council yakauya ichitaura iyo last year muna 2022 muna July kuti kana usina 25 pachitupa chako iwewe uri illegal mugoromonzi. Hazvimeke sense izvozvo because vanhu vakawanda varikugara mugoromonzi munomu vanga vachibhadhara ma$4 peana marets aya. Iwo izvi chatozvanzi kuti kana wanga uchibhadhara mutero uye $4 peana uri 25 kana usiri 25 still you are a lawful occupier of land. And the end up at 25 years in a problem is serious because seconds go come to one waka bigger waku jumpo zakasia. Iko kondo wakatura my best certificate out. As you are garishi, we goromons muno. Saka chitupa chake best certificate again is chupa zese, sniggers not 25, but ye are in a baba on garam 20 goromons.
Am I marrying a dome? Lakati mtemo communal lands act, uno fandra kuvandu zwa, says washia was kuchen get the god 0 no garagumaruwa, our sama guara no dza kuti ifu nderavo
semaZimbabwe tada kuti vaite amendment panyaya communal lands act kuti nyaya yeland ibenefite chi isusu maZimbabwe pano kuti isusu communal lands handiti we are investing mari pama buildings panzvano vakachiti nhaka yevana vedu but find kuti panozoya kana development itwa nema RDCs tinoona kuti affect kuti tisuduruswa tasuduruswa tenswa pane imwe nzvimbo hatina guarantee oro security inoradza kuti isusu tichange tichigara ipapo zvachose.
Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano recommunity alliance for human settlements in Zimbabwe vaFrancis Mukora vakati nhaurirano pakati pevagari nekanzuro yeGoromonzi ndidzo chete dzinokwanisa kupedza dambudziko rakata kutarisana nevagari ava avo vari kuchema chema kuti vave kusiyiswa misha yavakaviga hama dzavo dzakaenda kwamupfiganebwe
kana tikati admit sustain neighbor dialogue kuramba tichikuita maplatforms ekuti vagari nemapazi ehurumende akasiyana siyana neeven mainvestors acho vasangane vachigadzira vachitaurirana vachionesana kuti nyaya dzavo dzichinetsa dzingagadziswa sei infact ndo the basis yeadmit sustainable development
mukuru wekanzuro yegoromonzi vatrust madhovi vaudza studio 7 parunhare kuti kanzuro yavo yakatogara pasi ikaona zvakakodzera kuti itengese mastendi aya sezvo vachiti vanhu vawanda mugoromonzi vari kuda pekugara varei zvoushe avo vanoshanda mubandiko relaw development commission mubazi rezvemitemo vakaudza vagari ava kuti pasi pemutemo hurumende ine mvumo yekuita chero zvainenge yada nevhu asi zvichiitwa pamutemo
kurura district council ndokungade kune vanhu vanouya vachizokudza imi mukotongoti vari kuudza zvinhu zvacho nasati hatizvizivi nhambotaura section 60 lands commission lands communal lands act iri kutaura kuti muna representation anenge ari ima achamirira mainteresi yenyu anotiri kunzwisana
mhuri dzakatarisana nekudzingwa mumisha yadzo mugoromonzi dzinonzi dzinodarika mazana matatu asi vamwe vevanhu ava vachasara vachigara munzvimbo dzavagere kana vakakwanisa kubhadhara mari dzinonzi dziri kudiwa nekanzuro yegoromonzi rural district council ndakamirira studio 7 kugoromonzi mudunhu remashonaland east ndini frank chikowore
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Finland yazivisa nhasi kuti ichapa Ukraine rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti US$169 million uye motokari nhatu dzehondo dzemhando yepamusorosoro dzinokwanisa kushandiswa mukubvisa zvimbambaira Spain yakazivisawo nezuro kuti ichapa Ukraine motokari dzakadai nhanhatu mukurisana pakati peUkraine neRussia bazi rinoona nezvekudzivirirwa kweBritain rinoti mune zvariri kuona Russia iri kugadzirira kurwisa zvakasimba dunhu reDonetsk izvi zviri kunzi zviri kuitika kunyange yakambokundikana kurwisa dunhu iri muna kukadzi mukuru wekambani yemagetsi muSouth Africa yeEskom vaAndre Ritter vamanikidzwa kusiya basa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori kusiya basa kwavo kuri kuitika apo hurumende yeSouth Africa yazivisa kuti ichapa kambani yeEskom chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nematatu kana kuti $23 billion kambani iyi ine zvikwereti zvakakura zvapakuti magetsi apota achidzimwa-dzimwa kwenguva refu Bato reCitizens Coalition for Change rakazivisa nezuro nezveurongwa hwarichashandisa mukusarudza vachamirira bato iri musarudzo dziri kuitwa gore rino richiti harisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza kana kuti maprimary elections sezvajairwa kuitwa mumapato ezvematongerwo enyika bato iri rinoti richapa mukana uyu kuvagari vemunharaunda avo vachasarudza vavanoda kuti vavamirire vanove vanhu vavagara navo uye vavanoziva asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti uyu mucherechedzo wekuti bato iri harichatevera nzira yegusa ruzhinji mukutsvaga vachamirira bato musarudzo vachitiwo zvinopa mukana kune vari muutungamiri kuisa vanhu vavanoda kuti vakwikwidze mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veccc mudunhu renorth america vatawanda dzokora pamwe nenhengo yezanu pf iri kubritain dr simba mavaza tatanga nekubvunza vadzokora kuti vatsanangure kuti sei bato ravo rakasarudza nzira iyi richirasa yajairwa neveruzhinji.
Ndizvo zvaizvo vanhu vanofanira kubva kuvanhu. We are a new party, we are a new baby, it means a new culture, a new way of doing things. Tiri mwana mutsva anenge aine maitiro matsva. Taka zvoona kuti pese patinenge tichiita sarudzo dzedu, kuno anobva kunze vanokonzera mhirizhonga, vanokonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, vari kuba mari uko voya voishandisa muvanhu. Uyewo takanyanya kutarisa inyaya yekuti tiri chinhu chitsva, tinofanira kuita zvinhu zvakasiyana nezvataita. Tiri kuda munhu anodiwa nevanhu, kwete anoda kuita member of parliament. Anodiwa nevanhu, anogara muvanhu, kwete anoita zvekuvinga vanhu.
Dr. Mavaza, munoti neurongwa hutsva huri kutaurwa nemwana mutsva uyu?
Kutanga ndinoti musoro wenyaya uyu yekutaura vashoti primary elections musoro unokosha zvikuru, nekuti ndiro dingindira reguta ruzhinji iye inonzi pachirungu democracy. Nekuti hakuna democracy isina kusarudzwa. Democracy haina kunongedzwa asi ine kusarudzwa. Saka kutaura pamusoro peprimary election kana kuti masarudzo ekutangisisa yemuvhu zvinoratidza kuti zvinokosha zvikuru, and ndoda kutenda nekuunza mutsauko iwoyu. Primary means kutanga, sarudzo yekutanga. Saka zvinoreva izvo kuti baba, kana musina kuita sarudzo yekutanga, munenge matotanga kunongedza kana kuti hatinangoti appointment, muchinyeba kuti vanhu vanongedza moti tegurumwe kaa president chigurumwe chemunhu wese, hatidaro. Zvinoratidza kurasika mupfungwa, zvinoratidzika kurasika mukukura munhau dzepolitics. Ndinobvumirana zvikuru sei nasekuru dzokora vari kutiwo aiwa vachiri vana vadiki munyaya dzepolitics idzi, uyezve kabato kavo kachiri kutanga. Saka ibato riri kutanga risinganzwisisi kuti chinonzi guta ruzhinji chii. Saka zvavari kuita izvi aiwa ibande, ndozvonzisionekwe umandara hwaamai.
Maita Dr. Mavaza, vadzokora pindurai tinzwe, hanzi hazvizorakidzi kuwe neguta ruzhinji imi muchiti zviri kubva mugrassroots kana kuti muvanhu.
Chekutanga, hakuna mutungamiriri weTCCC achanongedzera munhu achaenda kunotaura kuti tiri kuda avo. Kunenge kuri kutori nevanhu vakazvimirira, independent commission inenge ichisupervisa zvinenge zvichiitika. Asi isu tinoramba tichiti vanhu vedu havasi kubva kuna President Chamisa, havasi kubva kuna Vachibaya, havasi kubva kuna Vamakone, vari kubva muvanhu, vari kunongedzerwa nevanhu vavanogara navo, vavanoona mazuva ose, vachionana mazuva ose. Hatiti kuda zvemunhu anobva kwaanobva ongouya achiti nekuti ndine mari, zvatinoona zvichiitika kuZANU PF.
Dr. Mavaza, tinomboonawo kuti mubato menyu muZANU PF munomboita mapisha-pisha pamusoro penyaya dzemaprimary elections. Hamuonewo here kuti iyo nzira itsva iri kuiswa nebato idzva iri inzira yekuti munogona kuzoitarisawo muZANU PF?
Nyaya yemaprimary elections isu hatina dambudziko reZANU PF, but tinozvinzwisisa kuti pese panosangana vanhu pane kutaudzana, kutaurirana, kutawirirana. Asi tinopedzisira taakuwirirana, tobatana maoko, tofambira mberi nekuvaka nyika yedu, nekuti nyika inovakwa neve nevanhu. Saka kana pakaita bongo zozo mhirizhonga dzikuitsire zvidzororo mukati mesarudzo yemaprimary, hongu ndizvo zvinoitika. Nekuti kuti imba isimbe inotanga nekudengenyetswa kuti uzive kuti haizodonha ikadengenyetswa mangwana. Tatisekini inodiwa mubato.
Vadzokora, iyo nzira yamuri kutaura yekuti vari munharaunda vanosarudza munhu avanoda haisi primary election here inenge ichiitika iyo?
Tiri kutoita primary election mune zvakangwara, asi zvichibva zvanyanya kusimbisa ukama hwevanhu kuti vanhu ava vari kusarudzwa nevanhu vavo uye vanenge vachigara munzvimbo imomo.
Dr. Mavaza,
tichatoona kubatano resu bata mupfupi nedendera rehondo rinenge richibva kumuzinda weTCCC. Iko zvinhu vari kupopota, tiri kutowanzwa.
Vanga vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veCCC mudunhu reNorth America, vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota munomuAmerica neStudio 7. Vateereri musakangano chirongwa cheLife Talk Diaspora, ndinodzokorora chirongwa cheWomen's Round Table na HPM Nasi. Apo tiri kutarisa nyaya kurwisana nemapurisa anotengesera migwagwa kwaitika mulawayo uye kushanya kwa amai Jill Biden, mutungamiri mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica kuNamibia nekuKenya. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro nawo zvakare. Vanhu vatatu vanokuvara mukurwisana pakati pemapurisa ekanzuru nevanotengesera migwagwa mubulawayo. Zimbabwe yokurudzirwa kuita sarudzo dzakachena kuti ikwanise kuumba upfumi hunopa kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesine mhlaka 23 kunhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke udlakela enzikini yakobulawayo lamhlanje, kwadutshulwa abantu abathathu ngesikhathi abaphila ngokuthengisa bexotshwa lapho abasebenzela khona ngamapholisa. EleZimbabwe selikhuthazwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo kaZulu. Uhulumende uthi abantwana besikolo akumelanga baye esikolo kusasa endaweni lapho kuzakuna khona izulu ngolaka elivela kumthelela we-tropical cyclone Freddy. Unkosikazi Jill Biden owethekelela kuzwekazi le-Afrika uthi kumele kuthuthukiswe abesifazana labatsha ukuze umhlaba wonke jikelele uphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela enzikini yedolobho lakobulawayo namuhla, kwadutshulwa abantu abathathu ngesikhathi abaphila ngokuthengisa bexotshwa lapho abasebenzela khona ngokungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili kusukela emadabuka kusa. Amapholisa athi abalimeleyo balaliswe esibhedlela. Umasipala uthi kulimale izisebenzi zakhe lazo ezintathu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa ekhansili yakobulawayo asungule uhlelo lwabo ngehola lesine emadabuka kusa bethathela abaphila ngokuthengisa okungekho emthethweni enzikini yedolobho emkambo owe-5 Avenue Market okulapho okuqhamuke udlakela lokulwisana kwamacele womabili. Ngezikhathi zabo 7 ekuseni, abanye abaphila ngokuthengisa abakade bezithi ngamalunga awezanu PF baqale ukubuthana bacina befola betshengisela behlabela beqonde eCity Hall. Lapho befola, abeStudio 7 babone abanye babo begijimela ezimoteni zamapholisa bephosela amatshe okwesikhathi esifitshane. Kwahle kwafika amapholisa awezomvikela awe-riot police. Omunye obikwa engumgcinisihlalo wecuku leli uzame ukubakhuza ukuthi bengenzi udlakela kodwa watshela intatheli izindaba ukuthi abezana uPF kabaluthakazeleli uhlelo lwekhansili ebunjwa ngamakhansila awebandla eliphikisayo ele-CCC lele-MDC esithi baphambanisa abantu abazisebenzayo ngoba kungela misebenzi kuyiyo kuphela indlela yokuselela imuli zabo. Unkosikazi Nyarayi Shoko ophila ngokuthengisa ngomunye wabasola inyathela lekhansili leli.
Yazithi inkinga ekhona ngeyokuthi bona bafanele ukuthi babuye ekuseni abantu sebekhona, not ukubuya ebusuku abantu sebelele bayistathi izinto zabantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Donald Khumalo yena usola asebethumbe idolobho.
Ngiyanqineka kakhulu ngokungcola okukhona koBulawayo. Angikwazi ukuthi lokhu kukhomba ukuthi sengudungameli umbilizwe idolobho liyazigiqikela lodwa kanilaqiniso.
Ngomvulo emhlanganweni wokuphuma lamasu okutholisa abathengisayo indawo zokuthengisela kuphume inkuthazo yokuthi ikhansili ilandele umthetho, hashi ukuyekela abantu bengcolisa idolobho ebelisaziwa ngokuhlanzeka. Umphathi ntambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ngomunye wabaphe linkuthazo.
Amalenzi barons ngabantu abazivelelayo ukuthi bese besithi bona ngifuna ukwenza imali ngokuthatha umhlabathi lo bese ngifaka umuntu lapha umuntu lo angibhadale. So ama local authority kumele ukuthi babone ukuthi abantu abenze njalo bafakwe emthethweni.
Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo abalusungule namhlanje besebenzelana lamapholisa.
Singene edolobheni sikhupha laba abathengisayo okungekho emthethweni, bese kunanzelelayo ukuthi abanye laba abathengisa okungekho emthethweni asobantu abahambayo ezindlini, abantu asebehlala emgwaqweni ku-CBD.
Loba nje amapholisa ekhansili ethethe impahla zabathengisayo yaxosha abantu enzikini yedolobho, abanye babo ngokutshona kwelanga bebese bebuyele ukuyathengisa lapho okuxotshwe khona abanye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 wehlulekile ukukhulumisana labezanu PF ngalolu daba. Elizimbabwe selikhuthazwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo kazulu. Linkuthazo yenziwe ngowake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano kwagcizelelwa ngumkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi labensundu ele African Development Bank umnumzana Akinumwe Adesina, yena othi ilizwe kumele lilandele iziqondiso zogwalo lwemohlante commission lokuhlawula abalimi abathathelwa amaplazi abo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwa eHarare okuqokwe ngabe African Development Bank ADB okubona ukuba kungenziwani ukuba eleZimbabwe lenelise ukuhlawula isikwelede salo samabillion phose angamashumi amabili amadola emelika 17 billion US dollars ngokuncediswa lokucetshiswa yi-ADB lamazwe aseEurope eleChina lelemelika. Uchisano uthe ukungahlonitshwa kwamalungelo kaZulu kwenza kube nzima ukuba amazwe afuna ukuncedisa eleZimbabwe ukubhadala izikwelede zalo alithembe ngoba engelaqiniso ukuba lokho okushiwe inkokheli yakuleli liqiniso loba hatshi.
They should stay away from violence and choose freely their leaders and representatives.
Kumele abantu bavunyelwe ukukhetha inkokheli yabo, akumelanga besetshenziswe ukwenza udlakela ongenza ukukhethwa kuleli lube ngolungakhululekanga.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli we-African Development Bank umnumzana Akinumwe Adesina, yena othi loba nje belesifiso sokuncedisana neleZimbabwe ukuceda isikwelede salo kumele lulungise indaba zamalungelo abantu.
Peaceful free and fair elections, as His Excellency Mr. President, President Mnangagwa, has already.
Ukhetho olukhululekileyo luza kwenza ukuba kube lula ukulungisa indaba zesikwelede seleZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise umhlangano ukuba uza kwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa amathuba akhe ukuze enelise ukubhadala lesi sikwelede.
Under the governor's sphere, my administration is unwavering in its adherence to
sizimisele ukulandela umthetho lokwenza konke okuhle. Sizakwenza ukuba umthetho wethu awusekeli muntu. Sizakwenza ukhetho olukhululekileyo.
Ingcitshi ecubungulayo zombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi kumele Mnangagwa ahloniphe amacebo awanikwayo kulo mhlangano.
Ama-points arezwa ngubaba lo u-former president we-Mozambique u-Joaquim Chissano ngama-points aqakathekileyo kakhulu elizweni lethu.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube.
Omongameli laba kukhanya bayitshaye esikhonkosini sibili ekutheni kumele sakhele kuzifundo esezibonileyo ngamuva ezifanana leMontlante Commission eyasifundisa okuningi.
Umhlangano oqoqwe ngabe African Development Bank uveze ukuba uhulumende weZimbabwe akathembakali ngoba esehluleka ukulandela izivumelwano ayabe ezenzile. Banikeze umzekeliso wokuba uhulumende wathembisa ukubhadala izikwelede zabalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi kodwa lanamhlanje akulalutho olwenziwayo. Ibhanga leli thembise ukuncedisa eleZimbabwe ukubhadala isikwelede samazwe omhlaba lenhlanganiso ezigoqela oParis Club, World Bank, IMF lezinye. Ngimele iTube 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi abasezigabeni lapho kuza kuna khona izulu lesikhukhula eletropical cyclone Freddy akumelanga baye esikolo kusasa. Izigaba ezizathola izulu leli elibikwa liza kuna ngolaka olukhulu zigoqela lezo esemathebeleleni south ikakhulu endaweni ezincelelane lemaswingo. EmaNicaland, emaSwingo, emaShonaland East, emaShonaland Central, kanye laseHarare. Umkamongameli weMelika unkosikazi Jill Biden oethekelela kuzwekazi leAfrika uthi kumele kuthuthukiswe abesifazana labatsha ukuze umhlaba wonke jikelele uphumelele. Wethule amazila namuhla eKwelenamibia lapho amukelwe khona ngenjabulo izolo ngumongameli Hage Geingob lomkakhe unkosikazi Monica Geingob. Ekhuluma esigodlweni sikamongameli lapho obekule dili lokumamukela unkosikazi Biden uthe umhlaba wonke jikelele awungeke wathuthuka uma kungaqakathekiswa ngabe sifazana labatsha abagoqela amantombazana. Engakethu le amazwi la wethekelele indawo lapho okuqhutshwa khona inhlelo ezimbalwa ezisekelwa ngeleMelika ezilakho ukuthuthukisa abesifazana lamantombazana. Abezindaba abeReuters babika ukuba unkosikazi Biden wakhetha ukufikela kwele Namibia kuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi leAfrika esithi ilizwe leli lenza kuhle ekubuseni uZulu. Uthe leMelika lisekela umbuso okhululekileyo njengalokhu okwenzakala kwele Namibia. Unkosikazi Biden ngowakuqala phakathi kwabo bonke abaseduzane lomongameli Biden ukuba ethekelele kuzwekazi leAfrika kulandela okwethulwa nguBiden nyakenye emhlanganweni we-USA Africa Leaders Summit eWashington DC lapho aveza khona ukuba uza kwethekelela kuzwekazi leAfrika lonyaka. Unkosikazi Biden ukhangelelwe njalo ukuba uza kwethekelela kwele Kenya esuka eNamibia. Olandela izombusazwe umnumzana Dan Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba kuqakathekile okwenziwa unkosikazi Biden.
Uhambo lukankosikazi Jill Biden lukhombisa ukuzimisela kwe-America ukuthi ithuthukise ubudlelwano bayo lamazwe yase-Afrika. Sibonile umnumzana uBiden sometime last year uye wahosta about 50 African leaders e-White House. Konke lokhu kukhombisa ukuthi i-America iyabona i-importance yobudlelwano le-Africa ukwenzela ukuthi amazwe afana labo-Russia labo-China bangabi le-influence enkulu kakhulu emazweni e-Africa. So uJill Biden uhambo lwakhe lolu luzogcizelela into eqalwe umnumzana uJill Biden ukuthi ubudlelwane le-Africa le-America kumele buqiniswe.
Yes, siyabona ukuthi uyakhuluma kule Namibia njalo lakwele Kenya, ngokuthi abantwana labesifazana kumele bephathwe njani lokunye okutshiyeneyo. Kuqakatheke kangakanani khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ngoba abesifazane le-youth esingathi abesimane balama challenges amaningi. Especially abesifazana kulama issues ama gender equality njengoba sazi ukubana these days vele kulokukhangelelwa kakhulu ukuthi abesifazana kumele bathole ama equal rights emisebenzini langendlela nje abaphathwa ngakhona. I-youth siyazi ukubana idinga ikhala ngemisebenzi le-training abangayithola kusiza ukuthi bathole ama-skills abangawasebenzisa emsebenzini. So udlelwano okunjalo lokufokasa ku-youth la ku-women kukhombisa ukuthi i-America izimisele ukuthi iqinise ubudlelwane labantu base-Africa nokuthi labo bakhangele towards i-America as ilizwe elingabasiza ekuthuthukiseni impilo zabo.
Ye, ukuwaphatha udaba le-Russia le-China ubona ngazani kipho ukuhamba kwakhe khonokho kunceda ngani xa sikhuluma ngakhonokho?
Kunceda kakhulu ngokutshengisa ukuthi i-America ile concern ngemibono yamazwe e-Africa udaba ngingathi nge-Russia njengoba sazi ukuthi kulempi enzakala e-Russia ne-Ukraine. I-America idinga ukuthi amazwe ase-Africa azwisise udaba lolu olwenzakala e-Ukraine njalo bakwazi ukusekela i-America ekusapoteni kwayo i-Ukraine. I-China siyazi ubana ibhizi kakhulu e-Africa idinga ama-resources from ama-African countries esingathi ama-mineral resources. I-China siyibona isingene kakhulu e-Africa njalo amazwe amaningi e-Africa esiba nobudlelwano obuqinileyo le-China. I-United States siyazi ukubana ayifuna ukuthi i-influence yayo e-Africa ingadlulwa yi-China. Ngakho ubudlelwano lobu lamazwe e-Africa kuqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi i-United States imaintaine i-status sayo njenge-world leader.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lejahe elidala uGibbs Dube we-Studio 7 ese-Washington DC khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo lonyaka njalo uthi liyahlolisisa imbiko ethi amalungelo oluntu ayephulwa futhi liza kulungisa lokhu lilandela umthetho lesisekelo sombuso iconstitution. Ubekhuluma amazwi la emhlanganweni obucubungula ukuthi eleZimbabwe lingesulelwa na izikwelete ukwenzela ukuthi lenelise ukweboleka enye imali kumabhanga lenhlanganiso zomhlaba. kodwa amanye amabandla aphikisayo afana le Citizens Coalition for Change athi ayavinjelwa ukuqhuba inhlangano yawo yokukhankasela ukhetho, kodwa elezanu PF livunyelwa njalo athi ayabotshwa mahlayana achaywe okusobala ukuthi ukhetho alusoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi umsebenzi wamapolisa awuphathelananga lebandla lawo. Ukuze sihlaziye ukuthi amanye amabandla ezombusazwe athini ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lemthwakazi Republic Party kanye lomholi we-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali onguye osungula lingxoxo.
Nxa kade khuluma namhlanje, kufuze upresident ebe very clear ukuthi etsho ukuthi i-political party eyi-opposition or eku-government nxa i-informa amapolisa ukuthi bafuna uku-organize ama-meetings abo, mayevunyelwe ama-political parties wonke jikelele ukuze ekhankase, ukuze ekampeyine freely, ukuze behambe anywhere in Zimbabwe.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi bayavinjelwa, akukhululekanga, abenelisi ukuthi bekhankase?
Ngezinye indlela engutshoyo ukuthi by right through i-constitution yeZimbabwe, i-opposition party eZimbabwe iyavunyelwa ngoba we are a democratic system, we are a country ele multi-party democracy. Sike saba le incident lapho emuva ekaSisu Thokozani Khuphi, owaphoswa wathiselwa endlini ngeyinye opposition eku-opposition njengathi.
Mnumzana Gumbo, uyavumelana yini lokukhulunywa ngumnumzana Ndivali?
Kuyacaca ukuthi alikho kuyenzeka, ngoba uma senze nje thina abanye ku-opposition asinayo i-access ye-ZBC, asina-access ye-police, asina-access yonke i-media, asina-access wama-radio, kodwa iZanu-PF monopoly kikho konke lo, number one. Number two, iZanu-PF iyakwazi ukuba yimihlangano anytime lapho efumela for, iyakwazi ukwenza ama-demonstration anytime efumela for, kuba senze nje namuhla i-city council yako-Lilawayo sitshela amazenge ukuthi asize e-Eastern Highlands, less than 1 hour bekwenzile khonokho iZanu-PF leadership yabuya khona lephana edolobheni yafiyashela amazindi ukuthi akuyeka ayezinsela phakathi impela, kodwa kungekho emthethweni, akula ndaba ama-conferral angakekho umuntu angayenza. Kungabe yitha be-opposition, kungabe sikuma senzeni, ngabe abantu bayizobeshiwa abanye. Nxa sifuna ukwenza imarali iyathiwa siyiqhathilayo i-17 before ntiyanda kuthiwe 14 days, isikhathi eziningi nxa sase-17 sithi se-aplayele kuthi umfihlwanga le-7 besele ukuthi umhlangano ukhanseliwe ngoba asenzanga lokhu lalokhu lalokhu amapolisa ngakuka-main power siyakhampena njani, singavumeli ukwenza ama-road show. Esifika endabeni kababendibani, akuna-difference phakathi kwe-ZANU-PF no-Umnene. ZANU-PF iyasebenzisa ama-statement yesizwe ukuthi ikhampeni, vice versa nje kuyafana nje esaezirakwenteni. Asikwazi ukuthi kubaluleki ukuthi namhlanje umongameli kuzekhuluma i-ZANU-PF yasuke ekhuluma i-government naye, so wazumela ama-video ekhuluma ukuthi yena i-ZANU-PF i-police i-army
ungathini ngamazwi kamnumzana Gumbo? Mnumzana Ndivali,
ngiyamuzwa ubaba Gumbo ukuthi uthini, kodwa into kufuze i-understand ukuthi in a country ele constitution, i-constitution yelizwe i-clear in terms of i-separation of powers. Amapolisa nxa esala ukuthi esi-clear ukuthi senze imihlangano yethu, we must take them to court and we must exhaust everything before we can easily say ukuthi hayi into le bayenza because bathunywe ngubani. Ngithe ngiletha i-EFF eZimbabwe ngabotshwa mina, ngaharaswa mina, I went to court for over 8 weeks. The idea was that I'm not supposed to be involved in the Zimbabwean politics because mina I live abroad, mina i-passport yami i-expire eZimbabwe, kwaphuma into eziningi. Kodwa ngingomunye umuntu I would have easily given up and said ukuthi hayi ilizwe leli vele linje mbaleke. No, I believed in my institutions ethu. I went to court and I defeated the government of the day that was led by Umka. Today I'm still participating in politics. Abanye bacabanga ukuthi izinto ko opposition they believe ukuthi umuntu from Machivelele cannot be the president of Zimbabwe. Kona ko babo opposition.
I think okubuzileyo wena futhi awukhambelani ngendaba yama-elections. Constitution akhuluma ngayo ithi section 58 nelungelo elokuthi kuhlangane. Yikho lapho engiphendula khona kwakwenzekala ukuthi futhi-ke ngasekuyenzakale njalo sivume sithi ama-institution elizwe a-right alungile kwenze lokhu abakwenzayo kumele sigibeleekot isihamba isikhathi fani ekoti kona besitela
angizange ngitsho njalo Gumbo. Mina ngithe singaphongi ukukhala kuphela singenzi lutho. So wena bengakuyalisa, what are you going to do about it?
Right now the 4 months and 5 months before the election, we plan for a rally ezoyenzakala ngo-April, siplane namuhla. It's between lapha sibhadalele ama-services, sibhadalele ama-venue and everything. Kuthi intombi of the election besize ukuthi hayi no many power. So asikwazi ukulibukela leyo mhlangano kumbe i-MPF lo mhlangano ku-different venues eduzane, so lina likwazi ukuthi lenze umhlangano liqhube umhlangano walelo lapo. Angithiwa bona ukuthi ukusinengezela khona lokho okuthi ukuthi i-MPF lekulungekho ku-MPF.
Umnumzana Mbonisi Gumbo, lilunga leMthwakazi Republic Party, wabexoxa endawonye lo mnumzana Innocent Ndibali webandla le-EFF Zimbabwe bebelosanikile emhlanga weStudio 7. Ugatsha olubona ngezempilakahle kumanyano we-United Nations olwe-World Health Organization namuhla lwethu le impumela yophenyo eveza ukuba ngomnyaka ka-2020 kufe abesifazana abezinkulungwane ezingamakhulu phose yamathathu 287,000 ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele emhlabeni wonke jikelele. Njalo abazinkulungwane phose ezimbili babo 1,734 babhubhe eZimbabwe. Uphenyo lolu lwenziwe phansi kwesihloko esithi Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo abesifazana unkosikazi Othilia Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba vele eyabomama abadlula ngesikhathi sokubeletha kumbe omama ababe bezithwele abafa ngesikhathi seneso iyahlukumeza ngoba siqalela khona esikhathini nje semathenethi ukuthi emathenethi indlela omama abaphathwa ngayo. Ungahamba kathesi e-UPH uyathola ukuthi omama bayalala phansi kuthiwe bezithengile emethiriyeni yokuthi bekwanisa ukuyayenziwa isiza. Okudala ukuthi nxa ungayenelisanga ukuthenga kuyenza impilo yakhe besengozini ngoba odokotela basoze bekubambe ngoba ulazi izinto ezeneleyo. Okudala ukuthi ugcine omama sebedlulile. Indaba yabomama ibuhlungu kakhulu njalo iyahlukumeza okuthi nje njengoba umhlaba wonke jikelele ngabe uyayikhangelisisa ikakhulu i-WHO abakhangele ngezempilakahle beyikhangelisisa ukuthi udubo lolu lungalungiswa njani ngoba omama bayaphela bafa umisha namalanga ayipheli iviki emathenethi kungadlulanga umama obelethayo.
Ongathi kubangela ukufa kwabesifazana laba ikakhulu eZimbabwe kuyini kahle kahle? Uthile ukuthi empilo abantu balala phansi kodwa imbangela eyiyo ungathi kuyini?
Okunye okubangela kakhulu omama yikuthi bayehluleka ukuyabhalisa ngesikhathi kuyikwesakela indaba zemali lokungabi lolwazi ukuthi lukhona uhlelo oluncedisa omama abazithweleyo. Kodwa loba likuncedisa lolo hlelo lulalapho olugcina khona nxa ungulwana okumele ubelethe nge-operation alukusizi kangako ngoba kuzamele uzidingele. Kuyimbangela enkulu khonokho ukuthi ngabe vele ugatsha lololu luyasubsidayizwa kungabi lo mama okhipha imali kuzayehlisa inani lokufa kwabomama ukuze bekwanise ukuyabhalisa ngesikhathi behambe esibhedlela ngesikhathi njalo okunye okudala khonoko amadokotela ayebetshela abantu ukuthi thina asiholi kuyadala ukuthi bengabi lothando lomsebenzi wabo abawenzayo.
Oh mama ababelethayo besemakhaya, ungathi bayawathola yini amathubo okumele ukuthi bawathole alubana besemadolobheni, kumbe ukuswelakala kwenhlelo zempilakahle ikakhulu emakhaya kungaba kungokunye okwenza abazithweleyo bagcine belahlekelwa imphefumulo?
Njengasemakhaya khona kulobunzima obukhulu kakhulu, ngoba inhlelo lezi ezikhona phakathi komuzi, ngikhulumela kakhulu kulawayo emunye engisebenzela khona, azikho emakhaya amaningi. Izibhedlela emakhaya amaningi zikhatshana, amakliniki ayemakhaya alazo indlela zokusizana labomama abafika esikhathini sobunzima.
Unkosikazi Otilius Fanda ulwela amalungelo abesifazana njalo uyisifanamandla seBulawayo Progressive Residents Association. Kulife Talk asidluzeni bomama sikhangela uhambo lukankosikazi Jill Biden kuzwekazi le Afrika. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.